Foreign Service Institute, Shona Basic Course, Unit 15, Basic Dialogue.
Shamari dzangu dzichasvika. Shamari dzangu dzichasvika. Dzinosvika rini? Ndinofunga mangwana. Wagadzirirenyi? Ndagadzirira zvinhu zvizhinji. Ungazouyawo here? Ndinofunga ndinouya. Tinozonwa tii nekofi? Chinyi zvechimwe? Ah, tichadya mupunga, madima, nemichero mizhinji.
Supplementary vocabulary.
Hama dzangu dzichasvika. Hama dzangu dzichasvika. Dzichasvika rini? Dzichasvika nhasi. Muchawagadzirira mandonyi esadza. Tichagadzira mbatata.
Sentences for systematic practice. Group 1.
Chinanazi. Waona chinanazi changu here? Ndachiona mumba. Chinanazi. Waona chinanazi changu here? Ndachiona mumba. Zvinanazi. Waona zvinanazi zvangu here? Ndazviona mumba. Zvinhu. Waona zvinhu zvangu here? Ndazviona mumba. Chigero. Waona chigero changu here? Ndachiona mumba. Mukorore. Waona mukorore wangu here? Ndamuona mumba. Vakorore. Waona vakorore wangu here? Ndavaona mumba.
Group 2.
Mumba. Ndiani wagadzira mumba? Ndini ndamugadzira. Mumba. Ndiani wagadzira mumba? Ndini ndamugadzira. Zingwa. Ndiani wagadzira zingwa? Ndini ndarigadzira. Zvinanazi. Ndiani wagadzira zvinanazi? Ndini ndazvigadzira. Kofi. Ndiani wagadzira kofi? Ndini ndaigadzira.
Group 3.
Zvinanazi. Mai vane zvinanazi zvizhinji. Vazvigadzira here? Zvinanazi. Mai vane zvinanazi zvizhinji. Vazvigadzira here? Baba. Baba vane zvinanazi zvizhinji. Vazvigadzira here? Mazingwa. Mai vane mazingwa mazhinji. Vagadzira here? Mandara. Mandara ine mazingwa mazhinji. Yagadzira here?
Group 4.
Sadza. Ndaribika. Waribika. Sadza. Ndaribika. Waribika. Kutenga. Ndaritenga. Waritenga. Mbatata. Ndadzitenga. Wadzitenga.
Group 5.
Munondiziwa here? Ndinomuziwa. Munondiziwa here? Ndinomuziwa. Unondiziwa here? Ndinokuziwa. Munomuziwa here? Ndinomuziwa. Munovaziwa here? Ndinovaziwa.
Group 6.
Anondiziwa here? Anokuziwa kwazvo. Anomuziwa here? Anomuziwa kwazvo. Anomuziwa here? Anondiziwa kwazvo. Anokuziwa here? Anondiziwa kwazvo.
Group 7.
Buku. Unoda iri buku here? Ndinorida. Buku. Unoda iri buku here? Ndinorida. Mabuku. Unoda aya mabuku here? Ndinoada. Hobo. Unoda iri hobo here? Ndinorida. Mahobo. Unoda aya mahobo here? Ndinoada. Zingwa. Unoda iri zingwa here? Ndinorida. Mazingwa. Unodaya mazingwa here. Ndinoada. Chinanazi. Unoda ichi chinanazi here. Ndino chida.
Group 8.
Waona baba marata here. Andina kuwaona. Waona baba marata here. Andina kuwaona. Wana wanoziwa ya mazgi here. Awaziwi. Muno werenga ili buku here. Andiri werengi. Mukoma na warera mwana here. Ana kumurera. Mai wano gadira zvinhu zvedu here. Awazi gadziri.
Practice conversations.
Munoda kumwenyi. Munoda kumwenyi. Muneti here. Tineti ne kofi. Ndingada kofi. Mune mando nye michero. Tine mando natu. Tine maobo, inanazi, ne mararanje. Ndingada raranje. Ungade nyizi. Ndingada zwe obo diki.
Oral reading practice.
Vajinji wanomwa kofi here. Vajinji wanomwa kofi here. Wanomwa kofi washoma. Wanoziwa kugadira kofi yakanaka here. Ndinofunga awaziwi. Inesha mari zhinji dzinotaura chingezi. Vamwe wanogara murodija. Hama dzangu dzinogara kuAmerica. KuAmerica wazhinji wanomwa kofi.
End of Unit 15.